asina kudzidza muna 2020 nemuna 2021 munozovaona kana zvikoro zvichinge zvazovhara.
Mai Mutsangwa vakati nekuda kweongororo yakasimba yeCOVID-19 iri kuitwa muzvikoro, kuputika kwedenda iri pachikoro cheSacred Heart kuUmzimwani kumaTebeleland South kwakabatwa nechimbi-chimbi, uye pavadzidzi mazana maviri nemakumana nevasere nevarayiridzi makumi matatu nevatatu vakaongororwa, zana negumi nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vakati vese ava vakachengetedzwa pachikoro pamwe nekudzimba dzavo pachishandiswa zvisungo zveWorld Health Organization nebazi reutano zvekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mukuru wesangano runomirira makomiti evabereki vemuzvikoro kana kuti maschool development associations vabhani manokore vati vanotambira danho rehurumende vachiti denda reCOVID-19 richiripo.
Ngatiteererei zviri kutaurwa nehurumende. Ndahurumende inenge ichitaura inenge ine nyanzvi dzinenge dzichiona mafambiro ari kuita chirwere ichi chiri kufamba sei uyezve chiri kubva mupi. Saka tinokurudzira vabereki kuti ngatimboteerera zviri kutaurwa nehurumende zvakanyanyisa, totedza izvozvo timboona kuti tinobuda takaita sei.
Munyori musangano remachiremba anorwira kodzero dzevanhu Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakakosha chose mukudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Ndinoona seriri danho rinonge riri right in terms of controlling COVID-19, nekuti vana vanogona kunge vasine mainfection kuchikoro asi vasingaite yatoti asymptomatic infection, vasingaite masymptoms, vanokwanisa kuzonoparadzira kuvabereki. And uyezve vabereki vanogona kuendawo kuchikoro vakanopa vana vakaungana chirwere checovid.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varayiridzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Joe vaudza Studio 7 kuti zvekuti vadzidzi vasaenda kuzororo haisi nyaya, asi kuti vadzidzi, varayiridzi nevashandi vemuzvikoro vavhenekwe kuitira kuti vaonekwe kuti havana COVID-19 here kana kuti kwete.
Chikurukuru chatinoona chekuti chinoda intervention yehurumende kuona kuti varayiridzi vana vechikoro neinonzi ancillary staff vatestwa muzvikoro, nekuti chigore chakatekeshera muzvikoro imomo. Vanhu vari kupomerana, vanhu vakaenda kuzvikoro pasina atesta muzvikoro imomo. Ndo zvinhu zvikuru izvo.
Asi vandorovaudza Studio 7 kuti bazi ravo riri kuedzana pese parinogona napo kutevedza zvisungo zveWorld Health Organization zvekudzivirira kupararira kweCOVID-19 muzvikoro.
Zvikoro zvedu hazvina COVID. Vanenge vari mumacommunities vaya ndo vanounza COVID. Isu ndosaka makaona hurumende yakarola out vaccination. Vaccination yatanga kumaticha, asi munoziva kuti hazvimanikidzwi. Maticha vanoda kuvaida kuvaccinatwa vakatovaccinatwa, vamwe vadomirira jebhu yechiviri. Saka zvese zviri mugwara kuti tidzivirire kupararira kweutachiwana hweCOVID-19.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vakabatwa neCOVID-19 munyika yose hwakanga hwave zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu nemakumi matatu 37,330, uyewo vanhu vakanga vapora kusvika mukupera kwezuva rane zuro vakanga vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevaviri 34,932. Vanhu vafa nechirwere ichi vainge vasvika pachuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nevatatu 1543, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Hurumende yakazivisa zvakare kuti vanhu zviuru mazana maviri negumi nezvisere nemazana mashanu negumi nevatanhatu 218,516 vainge vabayiwa nhomba yekutanga mukupera kwezuva nezuro. Zimbabwe iri kubaya vanhu nhomba mbiri dzekuchina dzeSinopharm neSinovac, idzo dzinonzi hadzisati dzapiwa chitambi neWorld Health Organization kuti dzishandiswe kuruzhinji rwevanhu mukudzivirira chirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iri kuwanawo nhomba kubva kuRussia neIndia kuitira kuti ikwanise kubaya vanhu mamiriyoni gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti kudzingwa mudare reparamende kwakaitwa nhengo dzePeople's Democratic Party kana kuti PDP dzakakwikwidza dziri pasi pemubatanidzwa webato reMDC Alliance hakusi pamutemo. Izvi zvavaikureva kuti mutedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vanomirira Harare East nevamwe vavo vave kudzokera kudare reparamende kunyange hazvo mutongo uyu uchikwanisa kukwikwidzwa mudare repamusorosoro reSupreme Court. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vakadzinga vabiti nevamwe vavo vachiti vainge vanyorerwa tsamba navaBenjamin Rukanda vaizviti ndivo munyori mukuru webato rePDP. Varukanda vaiti vabiti nevamwe vavo vainge vabuda mubato. Hatina kukwanisa kubata varukanda kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata kanzura vanga vadzingwawo basa vaJacob Mafume kuti tinzwe maonero avo.
Varukanda havana kana ganda rokuti vange vachidana vanhu vakasarudzwa nevanhu veruzhinji pasarudzo ya2018 kubatana kwavaita nevanhu veZANU PF zvinhu zvisiri pamutemo zvatinoziva kuti zvanga zvakapiringishana nezvakaitika pamaelection. Saka dare ratonga pari zvino kuti aiwa varukanda havazi Secretary General. Saka ndiwo mamiriro akaita nyaya iyoyo. Zvinhu zvatinongogara tichitaura.
Asika varukanda vanokwanisa kuenda kudare repamusorosoro vamafume reSupreme Court.
Tichaona kuti achaita sei madzitare awa panyaya iyi kuenda mberi, asi pari zvino ndiwo mutongo uripo.
Imi maimbenge mamiswawo basa negurukota rezvematunhu, mungatudza kuti nyaya iyi iri kufamba sei chaizvo?
Suspension iyoyo yakapera futi. Saka pari zvino inini ndiripo zvangu pabasa, ndinofanirwa kunge ndiripo pane zvatiri kungotaurirana zvishomanene negurukota relocal government. Zvikapera izvozvo ndinenge ndiri pabasa, asi vamwe vese ava vanofanirwa kudzokera pabasa.
Zvii zvamuri kuita kuona kuti vabiti nevamwe vashana vadzokera kudare reparamende?
Titange tichinyorera gwaro kuna spika. Kana ari munhu wemutemo vaJacob Mudenda vakadzidza law, kana ari lawyer anoda kurejestwa anoda kuramba achipractisa mutemo, aiwaka anotevedzera mutemo. Asi kana apindwa nerukonye rwokuvhuna mutemo achiramba kutevedzera mutemo, tozozviona pamberi.
Kanzura weMDC Alliance muHarare vakange vambomiswawo basa vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vari kupomera mhosva vamwe vanopikisa yekusungisa imwe nhengo yebato ravo vaSox Chikowero nemapurisa. VaMonzora havana kuda kudoma vanhu ava nemazita, asi vaChikowero vakasungwa gore rapera muna zvita paiitwa sarudzo dzeCongress dzekutsvaga mutungamiri mutsva webato iri zvichitevera kushaya kwavaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. VaChikowero vakamiswa pamberi pedare nezuro vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. VaChikowero avo vanove sachigaro wesangano reGlobal Zimbabwe Forum vanga vari muhupoteri kuSouth Africa kwemakore akawanda vachiti vaityira upenyu hwavo sezvo vainge vovhimwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mukuziya nyaya iyi tabata vaMonzora.
Utano hwababa Chikowero huri raiti zvavo, but unongoratidzawo semunhu agara ari mustrongwe kwenguva yakati rebei.
Nezuro vakamiswa pamberi pedare vanga vari kudare ripi chaizvo?
Vanga vari kucourt yekuHarare Magistrate Court, kana kuti kuRotten Row, ndo kwavanga vari. Tinokatyamadza zvikuru kuti baba Chikowero vakasvika pakusungwa nenyaya yevamwe vanhu vedu vanenge vachisungisa vamwe vanhu vepati.
Kose mine mafungiro iwayo nekutika munhu akasungwa nemapurisa vaMonzora?
Nyaya yokuvengana nekuda kungo zvazvine chekuita neCongress mukati, asi tinovimba kuti isusu tichakwanisa kuti vaChikowero vaburitswe mutrongo imomo. Tiri kushanda zvakasimbarara nemagweta edu.
Ndeapi magweta ari kuvamiririra?
Vana Profesa Madhuku, vana Sarudzai Chatsanga nana Nometa Kadoko, magweta miririra MDC zvine mutsindo. Saka tiri kuzviziva kuti vamwe vanhu varikuda kuparadza musangano wedu, asi hazvibudirire.
Saka mutongi wedare remajistrate akati wo kudi panyaya ya mainge makwidza kudare yekuti vambosunungurwa.
Magweta edu vanotungamirwa na Professor Love Momaduku vanga vapa chikumbiro kuti kusungwa kwakaitwa vachikovero hakuzi pamutemo, asi magistrate weHarare airamba akati vachikovero vadzoke zvemudare musi wa 27 April. Zvakadaro isu takukwidza nyaya yedu kudare repamusoro reHigh Court tichikumbira mari yechibatiso yebail application.
Vamwe vari kutika munenge makanonoka kuti vabatsirwe, zviri kufamba sei chaizvo vamonzora?
Nyaya yavachikovero tiri kuzama kuigadzirisa yakadisturbwa zvakanyanyisa nenyaya yeCovid-19 lockdown yakanga iripo, iyo yaiita kuti zvinetse kuti matare agare achiita nyaya idzi.
Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Sechigaro wesangano revaiva varwe vehondo yerisununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Muoni vanoti nhengo dzavo dziri kunonga svosve nemiromo sezvo mari yadziri kupiwa iri shoma uye isingauye nenguva. Vativo havasi kurapwa pachena kuzvipatara uye vamwe mhuri dzavo dziri kubviswa pamapurazi avanenge vapiwa kana vachinge vashaya. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamarinda anovigwa magamba edunhu muchinoi apo paivigwa vahardlife chionioni nezuro, vamuoni vakati hurumende inoita seisinganzwi matambudziko ari kutarisana nevaimbove varwe rusununguko kunyange nyika yakawana rusununguko makore makumi mana nerimwe chete apfuura. Vamuoni vakati vamwe vavo vave kudemba kuti vakaenderei kuhondo sezvo vari kutambudzika zvakanyanya. Vamuoni vakati nhengo dzavo hadzisi kurapwa kuzvipatara nemakiriniki ehurumende sezvakabvumiranwa, asi mari dzavanotambiriswa ishoma uye nguva dzakawanda dzinononoka kuuya.
Tinoramba tichirwa kushushikana, Comrade Minister, handiregi kutaura misi nenguva kuti kurapwa kwedu kuri kunetsa zvakanyanya kuzvipatara. Hatina chipatara chinotitarisa. Kwatinoenda kwacho mari dzedu kuti dzitariswe, panonzi vamwe vawedzerwa mari haisi kuuya nenguva. Vamwe vanotanga vapiwa, isi yedu yozouya kumashure. Hamena kuti zvitoro zvatinotenga kune chakanzi pensheni here? Kana chaako tichizive tonotenga ikoko. Tisarambe tichitenga munotenga vamwe munenge muchidhuriswa zvino.
Vamuoni vakati vaviga nhengo dza avo ina muvhiki rimwe chete vachiti vanofungidzira kuti nhengo dzavo dziri kufa nekufungisisa. Vakati chimwe chinhu chave kuitika ndechekuti hama dzenhengo dzavo dziri kutorerwa minda yavanenge vapiwa kana nhengo yavo yafa.
Iye zvino chimwe chinhu chonyanya kutikuvadza dzanyaya dzestress. Ndikakutaurirai, Comrade Minister, maybe you are not aware, tine vafo in less than 10 days muno mumash west vashaita zvimba ine vatatu makonde 1 vanetsika yekuti vakaona kuti baba vafa zvonzi amo vetu hapasisina voda kunotanga kunobata-bata paya paya pamunda pemunhu. Apo tinotaura takamira zvakakwana. Kana paita dambudziko iroro amai nemhuri kasira yekutaura hatiti kuzvinzwa.
Mumwe murwi werusununguko anoda kuzivikanwa nezita rekuhondo rekuti Hiro anoti kurapwa kuri kunetsa muzvipatara, achiti haana kumborapwa zvakakwana kubva paakabva kuhondo zvekuti akatosiya basa kuchiuto nekuda kwegumbo raakapfu rwakuhondo. Vachitaurawo nezuro wakare gurukota remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka vakatiwo hurumende ichachengetedza chirikadzi dzevaimbove varwe verusununguko kuitira kuti dzisatorerwe minda.
Tanzwa kuti izvo pane munda vanga vakawano through the land reform. Handione kuti izvo chii chinoita kuti izvo isu sehurumende munda iwowo utorwe. Hatidi kuti izvo mufunge kuti izvo pane pamunouya kuzoshungurudzwa kuti izvo atakuzotora munda, kwete.
Mutauriri wehurumende hurumende uye vaimbove muri wehonde rusununguko amai Monica Mutsvangwa vati nyaya yekubatwa kwevaimbove vari werusununguko inyaya yanga yakakanganikwa asi zvino inyaya iri kutarisiswa zvakanyanya.
These are issues which have been neglected in the past, but right now the government is in full throttle to make sure that they address those issues.
Nyaya dzevaimbova varwi vorusununguko dzainge dzisingakosheswe kare asi zvino hurumende iri kuedza kugadzirisa nyaya idzi zvakasimba. Izvi zvinoonekwa nekufambiswa kwebhiri muparamende rinoona nyaya dzavo.
Studio 7 haina kukwanisa kuwana uwandu hwevaimbove vari werusununguko vachiri vapenyu sezvo mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vachiona nezvenyaya dzevaimbove vari werusununguko munyika vaVictor Matemadanda vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandi vezveutano muCameroon havasi kuzvipira kuti vabaiwe nhomba yeSinopharm iri kupiwa pachena neChina. Nemusi wesvondo, nhomba dzeSinopharm dzinosvika mazana maviri ezviuru dzakasvika muCameroon, asi kanzuru inoona nezveutano munyika iyi inoti vanhu vashoma-shoma vakabayiwa nhomba iyi uye makumi mapfumbamwe vari vashandi vezveutano. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuzivisa nhasi kuti America ichaburitsa mauto ayo ari muAfghanistan musi waGunyana 11, 2021 usati wadarika. Musi uyu America inenge ichirangarira makore makumi maviri kubva musi wayarwiswa nemagandanga anopfurikidza mwero pamizinda yeWorld Trade Center nePentagon. Rimwe sangano rinomirira vana mukoti rinoti harisi kufara nedanho rehurumende rekumira kubhadhara mari yekushanda usiku yaipiwa kuvashandi vose vezveutano, ichiti yave kupa mari iyi kune vanenge vashanda usiku chete. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vati sangano ravo rinoshora chose danho iri, iro ravati riri kuuya panguva iyo vashandi vezveutano vari kutarisira kuwedzerwa mari yemuhoro.
Hatisi kuwirirana naro, tikuti haisi nguva yacho yavada kuzviita, its ill timing, inguva isiyo. Ngavambotirega, ngavambosiya, ngavatowedzera mari, vambosiya kubata-bata tumari tushoma tukagara turi kupiwa vashandi, nekuti izvi zvinobva zvanyanya kukonzeresa bongozozo muzvipatara.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori webazi rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati hurumende yakatora danho rekuti imire kubhadhara mari yekushanda usiku iyo inobhadharwa vashandi vezveutano vose, zvisinei kuti vashandi ava vanenge vashanda usiku here kana kuti kwete. Vamangwana vakati danho iri rakatanga pakutanga kwemwedzi uno uye richabatsira kuti hurumende ikwanise kuchengetedza mari. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Paulina Skosana vanovaisa chigaro weHealth Services Board kana kuti HSB. Asi mukuru weHSB amai Ruth Kaseke vakaudza sangano rinomirira vashandi vemuzvipatara reHealth Apex Council munguva pfupi yapfuura kuti bazi rezveutano range ravai kuvandudza mapirwo emari dzevanenge vashanda usiku. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vaudza Studio 7 kuti havasati vave nezvekutaura pamusoro pedanho iri sezvo sangano ravo risati ragara pasi kuti ribude nechisungo chakajeka. Vakambo vegurukota rezveutano uye vari nhengo yeboka reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati danho iri rinoratidza kusafunga zviri mberi kwehurumende, vachiti vashandi vezveutano vagara vachitofanirwa kuwedzerwa mari dzavo dzemuhoro.
Healthcare workers agara ari kubhadharwa zvishomanani, havana mari yakakwana. Vanotori nemalabor disputes agara achitoripo, akangosiyiwa akahenga asina kugadziriswa. Zvino zvavaita izvi zvichakonzeresa kuti izvo vasevenzi vezveutano vasiye mabasa vamonosiya vachienda kunze kwenyika kuna South Africa kuna na Britain ane dzimwe nyika dzakachenjera dziri kukwezva vasevenzi vemuhealthcare delivery system dziri kutora nemaprogram okuredza vasevenzi kubva muZimbabwe tichaona vazhinji vachienda ikoko nyango vaya vambenge vachitoda kugara tisevhe nyika yedu muchaona vachisimudza maoko vachienda.
Nengo ya MDC team dare paramende paspechika mche proportional representation varo wa sachigarwe komiti ya paramende inoona nezu utano Dr. Ruth Labode watadano irino gona haro kuherisi na kunaka sezori chirewa kutikunewa mwe wa shandi wa chasha ya mari ii sezori asinga shandi usiku wakada isa wakuruwa na mkoti kana kutimatrons mchirungu aswati hawaoni chakai papadano iri sezo watu wanengo wa shanda usiku wachange wachipiwa mgoe wawo wakafanira vakoti wanopiwa mtero kushanda maniru kana kuti night allowance ukuwana chiremba wachipiwa yeku daizwa kubasa maniru kana kuti on call allowance atina kwanza kubata mtezero we mtungamiru wenyika wa Constantino Chiwenga wanoeza kare guruko tareze utano kana o guruko tareze mari muzina fundo mtuli ngube kutitinzwe mativi avo sezo narembosha zao zange zisiri kudairwa. Pave nengo ya kariba washandi wezo utanu kusanganisira wana mkoti na nachiremba wachinyunyu topa msorope marie muhoro.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica gore rino zviri kutadza zvakare kusangana kuti zvipemberere zviri pamwe chete makore makumi mana nerimwe nyika yawana kuzvitonga kuzere. Izvi zvakakonzerwa nedenda rarura pasi rose reCOVID-19 iro rakaita kuti nyika dzakawanda kusanganisira America dzidzike mitemo inorambidza kuungana kwevanhu vakawanda. Asi kuburikidza nesangano rinokurudzira kuti vanhu vasakanganwa midzi yavo reziva kwavakabva richishanda pamwe chete neZimbabwe Catholic USA, vanhu vachange vachikwanisa kutandadzwa nemimhanzi yechinyakare yakasiyana-siyana pamwe nekunzwawo netembo nengano kubva kuzvarwa zveZimbabwe kuburikidza nedande mutande reZoom usiku hwemusi wa18 kubvumbi rinova zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Mumwe wevari kutarisirwa kuridza usiku uhu vaJona Masiya vanoti ivo nevanakomana vavo vachange vachiridza marimba usiku uhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamasiya kuti tinzwe zvizhinji.
Gore rino tiri kuronga zvakasiyana-siyana kuti tipemberere rusununguko rweZimbabwe. Asi nenyaya yeCovid hatisi kukwanisa kuti tiungane vanhu vari pamwe chete vachionana pauso, asi tiri kuungana padande mutande muri yeZimbabwe inogara muno muAmerica iri kuungana padande mutande. Pane chikwata chinonzi cheziva kwavakabva chiri kuronga urongwa hwokuunganidza vakuru, vana uyewo vanoita zvekuridza netumwe twakasiyana-siyana. Vanhu vanoenda pamakombiyuta voona zviri kuitwa zvakasiyana-siyana. Saka ndomuunganiro watiri kuita. Izvi zvinotobatsira kuti vanhu vaungane kunyange vari kumastates yakasiyana-siyana.
Asika, tiri kunzwa kuti kune vari kubayiwa nhomba vamasiya. Matadza here kuti vakabayiwa nhomba ivo vaungane?
Tinoziva kuti vanhu vakabayiwa iye zvino vati wandei mishonga yeCovid. State imwe neimwe ine mitemo yayo yakasiyana. Mamwe mastates haasati akubvumidza kuti vanhu vaungane vanodarika kana gumi. Mamwe mastates haasati akutobvumidza kuti vanhu vatoungana zvachose. Saka tinoteerera zviri pamutemo, asi zvatakaona zvinoita kuti zvibatsire ndezvo izvozvo kuti tongoungana tiri padande mutande.
Saka urongwa hwakamira sei kune vanoungana padande mutande ipapo?
Urongwa huripo pano vanoungana padande mutande patinenge tiri. Pane tinoti link ichabudiswa nevezuva kwakabva. Vanhu voungana paZoom, vanhu vanopinda palinkiya. Panoitawo vatauri, panoita vanenge vachiridza mimhanzi. Ini ndichange ndichiridza marimba nevana vangu vandakadzidzisa. Saka kana vanoda kuona mimhanzi yemarimba vanologa paZoom yacho iyo. Ichazotumirwa muzvikwata zvemhuri dzeZimbabwe mumaWhatsApp, vanhu vachaiona. Asi nyaya ingoripo ndeye kungoone computer ne internet wanuologa kwa kuona zuri kuitika kwa kutofara.
Mashoko ape amungasira vana veZimbabwe pakucherechedza zuva rekuzvitonga irori.
Mashoko angu andinopa kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti ngatirege kukanganwa kuti independence yakaitika. Uye haina kungoitika asi pane vakainda vakanorwa hondo uye pane vakabatsira vangavari kudzimba vangavari kupi vachibatsira kuti zvinhu zvifambe. Saka mashoko andinopa ndeyekuti iye zvine zvingatimboisa pfungwa panyaya yekungoti kana takabatana sevana veZimbabwe hapana chatinotadza kuita. Kana takabatana takaisa musoro pamwe chete zvese zvinogoneka. Sekuuya kwakaita independence vanhu vakabatana ndokuuya kunoitawo futi kugarika kwenyika yedu vanhu vakabatana vachishandira pamwe chete. Ndinovimba kuti mhuri yeZimbabwe ichateerera mashoko aya.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chichange chichitandadza vanhu pazuva rekuwana kuzvitonga kuzere vaJona Masia vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuWest Virginia muno muAmerica. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Hurumende yarambidza vadzidzi vanogara muzvikoro zvavanodzidzira kushanya kana kushanyirwa pazororo rekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika. Dare repamusoro rinoti kudzingwa mudare reparamende kwakaitwa nhengo dzePeople's Democratic Party hakusi pamutemo. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vari kupomera mhosva vamwe vanopikisa yekusungisa imwe nhengo yebato ravo vaSoks Chikowero nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchinzwa nhaudze isindebele.
Soko isika tisenda bakuvi